manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro yakanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 8/2022 makateerera ku Studio 7 nevinyoro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
We cannot be taught democracy by those who deny us democracy.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vataura nhasi kumarinda eHeroes Acre kuti Zimbabwe haingadzidziswe zveutongo hwejekerere nenyika dzainge dzakaipamba vachitivo vachawedzera vashandi vehurumende mari.
Zuva rakakosha munyika, rakakosha kurudzi, rakakosha kugeneration yedu. Hakuna nyika isina magamba, hakuna rudzi risina mauto.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanotenda magamba akafira nyika uye asi vari kutiwo havo hurumende yavamunangagwa haisi kuzadzikisa zvimwe zvakarwirwa hondo.
Narine chimudenga izayaka komba zvikuru. Kana takatisi danda rine chimudenga handifungi kuti Zimbabwe ingave iri pairi Zimbabwe.
Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu negamba renyika uye nhengo yedare rechimurenga yoga yasara varugare gumbo.
Kanzuro hatina kuti hatina mari yekutenga machemicals. Mari yekutenga machemicals tinayo. Machemicals ndo asiko kuzinforce. Inova iyo inotipa aluminium sulfate.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume votaura nezvekushayikwa kwemvura muguta reHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vatungamira nyika pazuva rekurangarira magamba akarwira rusununguko rwenyika. Mhemberero huru dzaitirwa kumarinda eHeroes Acre muHarare. VaMnangagwa vaudza vanhu vange vakaungana kuti nyika dzainge dzakapamba Zimbabwe hadzina zvekuiudza panyaya yematongerwo enyika.
We cannot be taught democracy by those who deny us democracy. The heroes we honor fought for that democracy.
Hatingatadziswi utongi hwejekerere nevainge vakatidzvinyirira. Nekudaro tinofanira kuchengetedza rusununguko uye hatifanire kunzwa kune vairamba kuti batsira patairwa hondo yerusununguko.
Protect it from all forms of abuse and desecration, more so by those who never came to our help during the brutal oppressive years under the white settler colonial regime. Albeit as peace-loving nation, Zimbabwe is a friend to all and an enemy to none.
Vativo panyaya yeminda hapana kudududza.
Zimbabwe has come a long way as a nation born out of a protracted armed struggle, and we have scored victory upon victory since the attainment of our hard-won independence in 1980. Today we stand tall among the liberated and independent peoples of the world as masters of our own destiny. We are marching on and consolidating our unity, our peace, and our freedom in fulfillment of the collective aspirations and vision of our heroes and heroines. The people of our great country shall forever be one with their land. The Second Republic which I lead will forever honor the heroes and heroines.
Vanhu venyika ino vacharamba vari vamwe nevhu ravo. Ticharemekedza magamba enyika ino nekucherechedza uye hatife takadzosera minda kuvachena.
The land reform is irreversible. It is ours forever.
Vavimbisawo kuwedzera mari dzinotambirwa nevashandi vehurumende. Vachipawo pfungwa dzavo nezvezuva remagamba, mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemo Maduku vati iri zuva rakakosha.
Izuva rekuti tirangarire kuti tiri vanhu vakashandira rusununguko yenyika yedu. Tiri vanhu vakambopinda mukati meudzvinyiriri hwakakura, tikarwisana neudzvinyiriri hwakakura. Tiri vanhu vanotaridza kuti tinokwanisa kushandira zvinhu zvedu zvitifambire zvakanaka. Saka kurangarira magamba chinhu chakanaka, chinhu chofanirwa nemunhu wese wemuZimbabwe. Taida kuti vanhu vese vazive izvezvi izvi kuti nyaya iyi yekurangarira magamba haisi nyaya yebato rezvekutonga riri kutonga izvezvi izvi rezanopf, inyaya yemunhu wese weZimbabwe.
Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vatiwo,
kuremekedzo rukuru kumagamba ose akarwira rusununguko rweZimbabwe, vapenyu nevakafa, avo vaiziva kuti kanyaya iri nyaya yerusununguko haizopiwe mahara nevadzvanyiriri. Rusununguko runotorwirwa neumare hwese hwamunenge muinawo. Pazuva ranhasi tinotora chitsvambi kubva pabasa ravakaita kuti ivo vakarwa zvine mutsindo, zvine simba, vakabvisa udzvanyiriri hwevarungu. Chitsvambi chaakwatiri vanorarama nhasi kuti udzvanyiriri huripo nhasi huno tisi tingangohurwise tikahubvisa. Kushaya chekudya, chekubata, pekugara, mishonga muzvipatara kuriko mazuva ano kungangorwiswa nevana variko nhasi.
Mhembero idzi dzaitwawo kumatunhu ose enyika. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanotiwo nhasi izuva rakakosha rekurangarira magamba, asi vanoti zvimwe zvave kuitwa nehurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa handizvo zvakarwirwa hondo yerusununguko. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Izuva rakakosha munyika, rakakosha kurudzi, rakakosha kugeneration yedu. Hakuna nyika isina magamba. Hakuna rudzi rusina mauto. Hakuna vanofamba vasina vanenge vari mhare dzakamira zvine simba kubvira nyika. Magamba enyika ino, mugari wese, chizvarwa chese chemuZimbabwe takatsigira hondo yechimurenga yemusununguko. Rugari rwatinarwo runenge ruchibva muibvu redu ratava naro zvakabva mukurwirwa. Vakarwa vakaona mwoyo wavo wakwakuka, pfungwa dzavo dzatwasanuka, dzajeka kuti pane chikonzero kuti tive nekuzvitonga kuzere. Ndo vatinorembekedza, vatinokoshesa, vatinorangarira. Magamba haana kupera nevakapfuura.
Ko sei muchidaro vaChamisa?
Magamba anoramba achingovako nevari kurwirawo rusununguko rwanhasi. Magamba. Saka isu tinocherechedza ichi chiitiko tichitarisa kuzvipira, kutambudzikira nyika, kushupikira nyika, nekurwiswa kwakaitwa kwese nokurwa kuti nyika yedu ive pane zvairi. Asiwo tine kutsutsumwa.
Ko chii chiri kupa kuti mufuratidzwe mwoyo?
Kunyanya nyanya panyaya yekunge kuchifengwa kana kuti kumedzwa sarudzo nekodzero dzevanhu. Dzatingati kumaruwa vanhu vanenge vakutovhota vachinzi iti handigoni kunyora. Vamwe vachinozvindikita masabhuku edu kunovamanikidza kuti tinhaye vanhu semombe dziri kupinda mudhibhi, iti ini ndiriwo kwaningi. Izvozvo handizvo zvatakarwira. Nyaya dzekuti kuna vanosungwa nenyaya yekuti vangotaura mashoko avo vanofungawo sezvakaitwa vana Stole nanavasikala nevamwe vese vekunyatsime hama dzedu, mashoko iwaya aya anotirwadza. Zviitiko izvozvo zvinotirwadza nokuti zvaakunosubtracta kana kunokamura kubva pachitsuwa kana kuti chatinga tichikodzero dzakanga dzabuda kubva munyaya yezvorusununguko.
Asi katinombonzwa vamwe zvikuru kubato riri kutonga reZANU-PF vachiti vanopikisa vakatonga vakaita semisa vachamisa munenge modzorera nyika kuva iri pasi pevadzvanyiri.
Vanopikisa iZANU-PF nokuti vanopikisa kudya, ndovanopikisa rugare, ndovanopikisa mari muhomu yemwana wemuZimbabwe, ndovanopikisa kuti vanhu vagare paivhu ravo zvavanoda, zvakaitika kudhindoko zviri kuitika kwana mutokoko kwana uzumbauko zvakaitika pachiyagwa, kokuti vanhu vanongonotorerwa ivhu remadzitateguru zvisina kana tsarukano, migodhi iri kutorwa chimbi chimbi zvisina kana tsarukano, upfumi huri kutorwa chimbi chimbi zvisina kana tsarukano. Vagari vemuZimbabwe tichidya nyoko dzezvironda, tisu varidzi vemombe, mudanga makazara mombe, tanzwa nemunhu uwendowe mukaka hatina kana donwe. Asi muromo wakaoma kudaro, vatorwa ndo vakanuna muromo nerifa redu nenhaka yedu. Ndo zvatiri kuti vanopikisa ndo varipa. Isu tisu tinosumudzira nekuvandudza, tisu vajekesi vasununguri veshanduko.
Asi kamuromo auzariri une rwizi vachamisa, zvii zvamuri kuvimbisa ivo vakarwa hondo ava kuti muchavaitira kuri kuti makwanisa kupinda panyanga?
Patinotungamira isu muchaona mucherechedzo, an example of exemplary leadership. Mahol veterans edu awane mapension, vawane rugare, vave vane access to health, vave vane access kunyaya dzedzidzo, vana vavo vawanikwe kuchavakarwira chii.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Nasi mukurangarira magamba akarwa hondo yerusununguko, tiri kuenderera mberi nehurukuro nerimwe gamba renyika, varugare gumbo vanova ivo nhengo yaSara yedare rechimurenga. Tatanga nekuvabvunza nezvedare rechimurenga.
Dare rechimurenga izayakakomba zvikuru. Kana takatisi dandare rechimurenga, handifungi kuti Zimbabwe ingave iri pairi mudare. Ndinoda vanhu vano samba vachiganya kuti Sister Cup kudiiuda Zimbabwe this that and so on, but as I said earlier, really if chitepo haba dziripi chabanegwe vanga vasipo, handifungi kuti zvinhu zvedu zvaitifambira zvakanaka. Edare meant a lot of planning, meant a lot of sacrifice, a lot of recruitment of young people, a lot of indoctrination or education, developing consciousness yavanhu kuti vazive kuti Zimbabwe inyika yavo, Zimbabwe inofanira kurwiwa tisurugute. We lucky that takaona maChina akatibatsira itezvo training orientating vanhu
mubvunzo wekupedzisira vagumbo, ko leadership code yakazoenda kupi, zvakafamba sei?
Leadership code yakaita by the wayside, haina kumbozobudirira. Yakangotaurwa, yataurwa nemhaka yeproblemu yedu yokuda masimba power, yokuda rupfumi negridges iripo. Leadership code haina kumbozotora nzvimbo yetoo, and vakomana vangu vamuno mukabhineti vakaperina sikuru kuti aios hamungati tagurajiza tova varombo vanga vari buno vachidla vachibvuta voramba vachibvuta. Saka haiwa, hatingaitedi leadership yakaramba kuti kuve code hai yakaparara kare iyo. Let's forget about it.
Asi muchiri kukwanisa here mazuva anaya kuti mutaure navamunangagwa muchivapawo mazano, kana kuti maakungorimba zvenyu?
Ini ndakungorimba guru wangu zvinhu, handina mukana wekuti nditaure navamunangagwa. Problem iripo ndokuti as I said pataka tichitaura, vanhu vanoti chinhu chimbe chavo. Saka kana chiti chinhu chimbe chavo chimuridza, vamwe vari kunze havakwanisi kuti vave vangavapa pfungwa dzakanaka kana kuadvisa, asi kuti ivo vachavo vanoziva zvekuita. ndiyo unfortunately zvorobudi yakaiti muno muchibao kuda vanhu vazhinji vanga vari vamwe vari muhondo vamwe vane knowledge about how this country can be run, how the economy can be turned around. But however, quality of the way to the Avatun Kana, who do I want to be here? So, your problem is that you in Zimbabwe. So, to be friends with you, I understand that put down on Ramlanga. We are concentrating on Kurima. And I must say, I'm really enjoying my freedom.
Gamba rehondo yerusununguko uye vari nhengo yedare rechimurenga yaSara varugare gumbo vari parunare mugweru. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuru ine mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura, asi kukambani kwavanosungirwa kutenga mishonga nehurumende hakuna mushonga wacho. Kanzuri yakazivisa kuti kutanga nemusi wechitatu svondo rapera yainge isina mimwe mishonga, nekudaro yainge yambomira kupa vagari mvura. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kana mutedzeri wavo amai Marian Chombo, sezvo vose vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vaMafume.
Kanzuro hatina kuti hatina mari yekutenga machemicals. Mari yekutenga machemicals tinayo. Machemicals ndoo asiko kuZimforce. Inova iyo inotipa aluminium sulfate. Haiko nokuti Zimforce yanga ichitadza kutenga sulfuric acid inotengwa iyo kuSouth Africa. Sulfuric acid inoda foreign currency.
Ko ivo vehurumende nekambani yeZimforce yamataura iyi vari kutiwo kudii?
Kavakatadza kutenga sulfuric acid nemaringe yekuti vanga vasiri kupuwa mari kuReserve Bank. Vatadza kutenga ndobva vatiudza isusu pasina nguva vachiti vaakutadza kutipa 4 loads dzavanotipa pazuva dzemachemicals iwawo marori mana.
Saka imi sekanzuru matano amakatorawo ndeapi?
Takabva tadzima mushini nokuti hatikwanisi kunge tichipa vanhu mvura isati yagadziriswa. Asi vari kutisimbisa kuti sulfuric acid yasvika one truck yakasvika kubva kuBite Bridge. Pane mamwe matruck maviri avari kutarisira achasvika mumazuva anotera. Inyaya yokuti isusu tinosungirwa kunzi titenge chemical iyi kuZimforce. Totenga ikoko chete kana ivo vatadza kugadzira mushonga uyu. Zvinoreva izvo kuti isusu tinobva tatadza kugadzira mvura. Chinhu chatakasungirwa kunzi tidaro nehurumende, tichange tichiita musangano navo nemusi wechitatu tione kuti hatingawani here solution panyaya iyi inoita kuti tisange tichipererwa nemachemicals zvisina notice, uye tione kuti tinogona kugara tine stock here yemazuva akati okuitira kuti kana yazopera tinokwanisa kushandisa yatinenge tiinayo.
Saka guta rimire papi pari zvino? Munoreva here kuti hakuna kana dzimwe nzvimbo dziri kuwanawo mvura chero shoma zvayo yekurapira hayo?
Pari zvino mvura yava kugadzirwa kuPrince Edward tiri kugadzira 75 megaliters, kuMorton Jeffrey tiri kugadzira 125 megaliters. Zvinoreva izvo kuti pane nzvimbo dzemuHarare dzava kuwana mvura, dzimwe dzakamirira kuti mareservoir ange achizara kuti dzizowana mvura.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Evans abatawo mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba.
Munzvimbo zhinji dzemuguta reHarare kusanganisira Chitungwiza hakuna mvura. Vagari vari kutambudzika, vari kuswera vakaungana muzvibhorani zviri mumacommunities mavo. Kanzuru iri kuti ine dambudziko rekuwanikwa kwemishonga yekuchenesa mvura. Kambani dzinowapa mishonga dziri kutadza kusupplya, saka hawakwanisi kupa vanhu mvura isina kucheneswa. Ndozvavari kutaura.
Kugara nekugara vashumba, tinonzwa kuti dambudziko remvura rinoramba richingonetsa muguta umu. Zvakamira sei pari zvino tichitaura kudai?
Idambudziko guru ngekuti mukati meguta kubva gore richitanga kwaitwa mashutdowns anokwana kudarika 5. zvichireva kuti nguva zhinji Morton Jeffrey inenge chingonzi yavharwa wane maintenance yavari kuda kuita. Dambudziko iri rave guru ratekeshera zvekuti vanhu vakange vachiwana mvura yeguta chinotove chishamiso. Nguva zhinji vanhu havasi kuwana mvura, uye iro zuva ranhasi chairo tichitaura vanhu vave nemazuva akati wandei, nzvimbo zhinji dzinongedza kutosvika svondo chairo dzisina kana donhwe remvura.
Tataura nevekanzura vashumba vakatiudza kuti iwo makambani anofanira kuvapa mishonga yekugadzirisa mvura iyi ndeyehurumende. Ko, hurumende haina simba here rekuti makambani ayo ape kanzuru mishonga nenguva?
Hurumende ndiyo iri kuita kuti vagari vashayiwe mvura, ngekuti ndiyo yakasungirira kanzuru kuti inofanirwa kutenga mishonga kumakambani avanoda iwo wehurumende. Panzvimbo yekuti kuitwe tendering process yekuti kanzuru inokwanisa kutsvaga pamarket makambani anokwanisa kusupplya mishonga yekuchenesa mvura zvakajeka uye zvinoita kuti vagari varambe vachiwana mvura.
Mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust, vaPrecious Shumba, vari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano revashandi vemigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vanomboka kurebwa Javangwe, vanoti dambudziko remagetsi rikasagadziriswa nechimbi-chimbi, upfumi hwenyika hunogwadama sezvo zvicherwa zvirizvo zvava musimboti wezveupfumi. Sachigaro weZesa vaSidney Gata vakazivisa kuti nekuda kwekutadza kubhadhara zvikwereti kukambani yeKahora Basa kuMozambique neZambia Electricity Supply Corporation Limited kana kuti ZESCO, ZESA yainge isasakwanise kupa vemakambani emigodhi magetsi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa bepanhau reSunday Mail kuti vachanotaura nevatungamiri venyika mbiri idzi kuti Zimbabwe ikwereteswe magetsi, vachiti vanhu havafaniri kuvhunduka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vaJavangwe:
tatarira vashandi vemugodhi, mihoro cheshe yatinayo inishoma satisikora mari dziri below poverty bottom line. Saka mari dzinotombobatsira vashandi ndedzemabhonasi avanopuwa kana vachinge vaita magetsi. Saka pakashayikwa magetsi, zvazvinoreva ndezvekuti kunenge kusina production inenge yadzikira. Pane potential yekuvhara kwemigodhi, nekuti migodhi ichatanga kurana loss ine mumwe michina yekuti haifani kutomboshayirwa magetsi. Ikashaya magetsi, michina inosiza. Saka kwatakananga chaiko chaiko nezviri kuitika nehurumende yedu yekutadza kukapasiteta ZESA, zvinotiratidza kuti kwatiri kunanga sevashandi vemumigodhi muZimbabwe kumawere, kumawere chaiko.
Asi pane misangano yakamboitwa here nevaridzi vemigodhi nezvemashoko ekushayikwa kwemagetsi akataurwa neZESA?
Tingati Chamber of Mines haisati yatibata isu seNational Mines Workers Union kuti tigarewo nayo pasi tichitaurawo nesu. Asi isu kutarisira kuti tichavanyorera gwaro riri pamutemo tichivazivisawo mufungiro watiri kuita sevashandi, kuti sevashandi tiri kuona sei takatarisana neproduction yedu. Nekuti mukatarira mumining industry, zvicherwa zvatinochera zvinenge zvichitopera hazvizodzoka, non-renewable. Saka mukana watinawo sevashandi vemugodhi tiri kupedza tichichembera saizvezvi. Kana tisina zvatiri kuzosiyawo mhuri, tisina production, hakuna kutinenge tichiena. Uyewo nyika chaiyo, kana tisiri kuprodusa, nyika haina mari yainowana. Mukatarisa mining industry ndo yatenderwa nehurumende, nekuti kuagriculture hakusina chinobudi chiri kubuda.
Muri kuti mari iri kutambirwa nevashandi iri pasi pasi zvikuru. Mushandi wepasi ari kutambira mari yakawanda zvakadii, uye muri kuda kuti atambire mari
$650? Mushandi wepasi mumining industry ari kutambira 93,000 RTGs, chihora pati yemari iyoyo iri in US dollars inove 55% zvishoma asa.
Mutungamiri werimwe sangano revashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vanomboka kurebwa Javangwe vari parunare kumondorongezi. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kuda kuti vaongorori vesangano ravo vabvumidzwe kuenda kunoona mamiriro akaita zvinhu panzvimbo yeZaporizhia nuclear plant muUkraine inogadzira magetsi nesimba renuclear mushure mekunge yakandirwa zvombo zvehondo. Pane kunakurira nanyoka mhenyu pakati peUkraine neRussia nezvekuti ndiani akakanda zvombo panzvimbo iyi zvinonzi neUnited Nations nenyanzvi zvinokwanisa kupinza upenyu hwevanhu munjodzi. Nzvimbo iyi yakarwiswa nemusi wechishanu nemugovera. Pari zvino nzvimbo iyi iri pasi peRussia asi vashandi vari kushanda pakambani iyi ndeve muUkraine. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nasi tiri kutarisa nezvedambudziko rekushandisa zvinodhaka. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari kukurudzira vanhu vane hama dziri kutora zvinodhaka kuti vaone izvi sechirwere uye kuti vaendese vane dambudziko iri kuna vana chiremba. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanga Nyahuye weStudio 7 naDr. Ranga.
Vanhu madrugs ari kunyanyotorwa nevakomana nevasikana vechidiki ati wandei, asi riri pamusorosoro kune rinonziro crystal meth, mutoriro kana kuti gukamakafela, dragi riranetsa kuno kuZimbabwe. Tozoitawo vakawanda vari kuzvibaya mainjections kunyanya ketamine, kuita pethadine. Tine vamwewo zvekare vari kuita tinotiwo pachirungu polydrug use, that is kusanganisa madrugs akasiyana-siyana vachisvuta. Uyezve vamwe vacho ndo vari kuita tingatiwo maexperiments nemaplans. Pane rimwe rinodaidzwa kunziro the yellow flower, rekuti rinofanira kuboiliswa about 9 times munhu asati arimwa.
Zvii zvamuri kuona zviri kuzoitika kune avo vari kutora zvinodhaka izvi?
Zvinhu zvakadai zvinove zviri kukanganisa utano hwevasikana nevakomana kuno kunyika yedu, uyezve vamwe vacho vari kupedzisira vaakutora sikapfungwa.
Mungati imi dambudziko iri rekutora zvinodhaka riri kunyanyotarisana nevanhu vapi munyika?
Vari kunyanyobatikana nenyaya dzemadrugs vana vechidiki, vandingati izvo mazuva ano vari kutangira kubva pa14 years zvichikwira kudaro. Vanhu vosewo vari kushandisa madrugs nenzira isina kunaka.
Pane nzvimbo here yavanokwanisa kuwana rubatsiro uyezve kunoendeka here?
Ndine urombo kuti hatisati taane mapublic rehabilitation centers ekuti vanhu vedu vangakwanisi kunge vachiendeswa. Maprivate ariko anoti dhurei ende vazhinji havakwanisi kunge vachikwanisa kuafforda those centers. Saka tandiri kukurudzira kudai wese anozviti ini ndiri muZimbabwe tais.
Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMarvelous Muhlanga Nyahuye weStudio 7 vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica. Vateereri, musakanganwi kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa nezvezuva rekurangarira magamba ehondo yerusununguko. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vataura kumarinda eHeroes Acre nhasi kuti Zimbabwe haingadzidziswe zveutongo hwejekerere nenyika dzainge dzakaipamba. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Praxides Jeremiah PJ munhau dzeIsindebele.
Soko isika.